vaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruwa ekwaNemangwe kugokwe South. Vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. Asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndine mhanza yakanaka kuti ndodzidzisa kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvimurivo zvanga zvakafushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. Asi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma. Saturday redu haikwani. Ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kuMorgan's Teachers College. Akatanga September. Initially takabhadhara 1.6. Ndobva kwazanzi kodi watop up ye 800. Saka yes for the term yakaita 2.4. Tisingaverengi mumaprovisions yaanoda. Then for this coming term yatukupindai, pari kudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti mhuri yerame, nekuti mhuri haizvizivi kuti mari haikwani. Inenge ichingoda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai, imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko ratava naro maine kuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Tinotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tukupiwa $13 iri kunzi rural allowance. $13 haikwani kuti titenge kana loaf rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tiri kuwana chinotibatsira kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende dai yatarisawo maishu zvakadai ikatipawo mari inenge yakatikuti pa rural allowance.
Muzvare Lini Yangiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwaChirumanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chokuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kwokuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvare Ngiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe.
Ndine chishuviro chokuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kwokuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasi pasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Mumwe zvemudzidzisi ari kuchema-chema nemari shoma yaanotambira ndimuzvare Mary Mupatsi vanodzidzisa kuSlovela mudunhu reMidlands. Muzvare Mupatsi vane mwana mumwe chete ari mugrade 1 uye vanoti mari yavo yakawanda inoperera mukufamba vachienda kuchikoro nekudzoka kumba kwavo kuulawayo nguva zhinji. Vanoti vanoedza kuwana mari yekuwedzera muhoro nekupota vachichinja mari yekunze.
Vabereki vevana vatinodzidzisa vazhinji varunzwodzera naSouth Africa vanotumidzira maranzi kunana mbuya kumusha. Mbuya votouya nemaranzi, isi totomhanyirana kutora maranzi aya tobhadharira mwana neeco cash. Kuenda kutaona unobhena mari yaya watoita kaprofit kako. The next mwana auya futi ndizvozvo. Saka ndo mararamiro atiri kuita isusu sevarairidzi vekumareserva nekutengesa izvezvi musi wekuvhura zvikoro. Varaidzi vanenge vakatosenga kubva majigizi, masweets, everything kuti uwanewo mari kutikwanise kutenga maveggies. Chikafu hatidyi hedu, chikafu chinoshamisira mazuva ano. Tinotodya izvozvo the little that we have. Tinotoita zvekuwana nekutengesa nekudini kudini. Ndo upenyu hwatinorarama isu varairidzi.
Muzvare Mupatsi avo vave nemakore anopfuura masere vachidzidzisa vanoti nekuda kwemari shoma yavanowana uye mararamiro avanoita vanomboita pfungwa yekuda kusiya basa. Mumwe wemurairidzi anoti akatarisana nedambudziko rekushomekerwa nemari ndimuzvare Melissa Chingwana Ngwana avo vanogarawo muguta reLawayo asi vachidzidzisa kumaruwa emuzingwane mudunhu reMatabeleland South. Mzare chingwana ngwana, vano dzinirwa maonero ekuti vadzidzisi vekumaruwa vakanyanya kuomerwa neupenyu, asi vano tichinoita kuti varambe vachida kuita basa iri, inyaya yekuti riri pamoyo pavo. Varairidzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri nevanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura, hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varairidzi, kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.